Zita Baba Kandimiri, ichokwadi musi wa September 4, 2022. Mwari wakatitungamirira kuti tiwe nerusando rwekutanga vanhu vakaungana panosi paEmmanuel United Methodist Church kuNamata. Rusando urwu rwakava rukurukuru pakuti makore apfuurawo kunana 2004 takanga tiine chiroto ichi chekuti tive nerusando runoitwa mushona nemazimbabweans ari muDMP, meaning District of Columbia, Maryland and Virginia. Asi hazvina kuitika, asi nezuro Mwari wakaita kuti zviitike.
Chii chakambotadzisa urongwa hwekutanga ihwohwo?
Dai kuri kutaura ndingati utungamiriri hwepamusoro apa regai nditi padistrict level hwanga husina kubata pachionezo chatanga tapuwa ndiMwari. Asi zvine izvi takomborerwa nekuti utungamiriri huri pamusoro kureva district superintendent ari kunzwisisa chionezo ichi. Tiri kuva nerutsigiro rwakazara chaihwo kubva kuna the Reverend Dr. Cogman. Saka tinotenda Mwari ende zvakare Bishop aripo zvinezvi anonzi Bishop Eastley ari kutsigira zvakare chiroto ichi. Asi pamusoro pezvese ndiMwari murongi akatirongera chioneso ichi ende chakazadzisika nezuro.
Vana veZimbabwe vari munharaunda iyoyi yamataura eDMV vakatambira sei chiitiko ichi?
Baba Kandimiri, pane rufaro rukuru kuru kwazvo. Chakatambirwa nerufaro rwendinodai rekuti harugumi nezuro ba. Rufaro urwu ndiri kuona ruri kuenderera mberi apo tinozonga tiri kugashirawo vamwe. Ndakafara kuti nezuro chaiye ndakatozwa umwe ari kutaura kuti ane imwe platform yaanopinda yaakatotsveta nyaya iyoyiyi kuite kuti maZimbabweans ari paplatform iyoyo. Petiri kusongana musi wa18 September wazouya kurusando rwetichange tiinaro.
Totarisawo kubuda kwakaita vanhu pazuva irori rekutanga remusi wesvondo, makagutsikana here nemabudiro akaita vanhu uye muchizotarisira kuti zvinhu zvinogona kuramba zvichienda mberi zvakadaro?
Ndakadzira kugutsikana, munoziva saKandimiri, mukange muchidyara mbeu pamwe inonga iri imwe chaiyo, madyara munozoone kuti yazokura yasakurirwa, gohwo racho rinozobudisa zvakawanda zvinobuda imomo. Saka ndichiona uwandu hwanga uripo hwakatondishamisa kuti vanhu vabva kupi ava. Ende ndichide kutaura zvakare tiri ipo papa kuti takava netsigiro kubva kune utungamiriri hwepamusoro, kune administrative assistant kuna Bishop wakanga aripo, neumweni anoshandawo muconference mukuru mukuru wakanga aripo akavambo yechiitiko ichocho. Saka ungano yanga iripo yanga iri ungano yakanaka kwazvo.
Rusando runopindwa kangani pamwedzi, mufundisi Kapfumvuti?
Mazuva ano tichiri pakupinda rusando irworwo rweshona kairi pamwedzi. Sondo rekutanga pamwedzi apo tinobva taita nechirariro kwakuuya sondo rechitatu pamwedzi. Asi kutanga January taakuzoti sondo rega rega, musi wesondo wega rega tinonga tiri kuzova nerusando.
Kune vangade kunzwisisa kana kukubatai vachidawo kudzidza zvakawanda pamusoro perusando, vanokubatai sei?
Kana paina vanoda kutibata pari zvino, ndingakurudzira kuti vatibate kubudiza nemunyori wedu Mai Kosha Kandimiri. Hatisati tagadzira website, asi ndinofunga kuti Mwari akatibatsira nekukasika tichagadzira website uko tinozondoti anoda kutibata tinomurefeya kuiyo kuwebsite yedu. Saka ndinokurudzira kuti vabatiwo Mai Kandimiri kana kundibata gai nditi pendiri kutaura nemi, kana zvichibvira ndotokanda phone number yangu hazvina kushata, inoti 202-306-2006. Vanogona zvakare kundibata tobatsirana kuti tofamba sei parwendo rwetichafamba rwerudairo nerwemweya tiri muDMV sevagari vanotaura shona vanonamata zvemushona.